Taura pakuigwa kwavanjovu vamunyangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana uye vachishanda pamwe chete kuchengetedza runyararo rwakaunzwa navanjovu nemamwe magamba akarwira rusununguko. Vatiwo hurumende yavo haisi kuzopa mukana kune avo vanoda kukonzera mhirizhonga munyika. Vamunangagwa vashora vanhu vakakonzera mhirizhonga kuHarare South vakapfeka mbatya dzebato ravo reZANU PF vachiti vanhu ivavo vacharangwa zvakaomarara.
Destabilization of the country through such political
kuda kuparadza nyika nekushandisa mhirizhonga yakadai haina kunaka. Hurumende yangu haizi kuzobvumidza kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika.
Mutevedzeri wemunyori wevechidiki muZANU PF vaLewis Matutu vatambira mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanhu vagare murunyararo uye vashorawo zvakaitika kuHarare South vachiti zvakakonzerwa nenhengo dzebato rinopikisa RMDC Alliance.
Munhu kana apfeka rigare yaedu hamene kuti vanenge vaiwana kuti nekuti isinopa munhu wose seZANU PF tichikwezva vanhu kumusangano. So kana vakaipfeka vakapara mhosva hazvirevi kuti kana votongwa tichatongwa rigare yaedu seZANU PF. Kunotongwa vanhu vakapara mhosva. Ndo zvatinofarira zvarehwa naPresident kuti vemutemo vachavagadzirisa nemazvo nekashova kuti vanovatuma vakuru vavo kuvaite violence havafizve vakavatuma nekuti vanenge vari kujere asi rigare yaedu vanenge vasiya pano.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance hainene kurwisana kuri kuitwa muZANU PF uye vati nhengo dzebato ravo hadzishandise mbatya dzeZANU PF. Vati zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU PF kuHarare South kubva pasarudzo dzemaprimary ebato iri zviri kupa kuti nhengo dzaro dzigare dzichirwisana.
Vanhu vacho vakarovana havanei nemamembers emdc. Vakarohwa vanoziva vakavarova, vakarovavo vanoziva vavakarova. Vari kurwisana kubva kumaprimary havana kumbogadzikana. Inongori adzingirira uyo odzingirira uyo. Tinovaziva nenyaya yavo yekungogara vane mhirizhonga. Ngavasapinza isu munyaya dzatisinei nadzo.
Vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vadzidze kubva kumushakabvu Jovu nekupinda muzvirongwa zvekusimudzira nyika munyaya dzeupfumi. Vati muzvikoro zvepamusoro ndimo munofanira kubva nyanzvi dzinotungamira urongwa hwekusimudzira maindustry neupfumi. Izvo zviri kupa kuti hurumende yavo itsigire zvikoro izvi. KuHeroes Acre panga kwakazara masoja zvakanyanya nhasi apo vamunangagwa vanga vachitaura. Vanjovu vakashaya musi wa13 kukadzi kuSouth Africa vave nemakore makumi masere nematatu. Vakadzidza muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuLesotho nekuSouth Africa. Vanjovu vakatanga zvematongerwo enyika kuma1950s vakave nhengo dzemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU PF. Vakabata zvigaro zvakawanda mudare remakurukota ehurumende yeZimbabwe. Vakavewo nhengo yematare eparamende eNational Assembly neSenate. Muna 1988 vaJovu mumwe vakuru vakuru muZANU PF vakanzi vakaita uori hwekutenga nekutengeswa kwemotokari hwakaburiswa nevaive mupepeti weChronicle vaJeff Nyarota nemutevedzeri wavo vaDefson Maruziva. Willowgate scandal yakaita kuti mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vagadze komisheni yakaferefeta uori hwakanga hwaburiswa nebepanhau reChronicle. Asi vose vakaita zveuori vakaregererwa navaMugabe, izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasingafare. VaNjovu ndivo vange vari sachigaro weZANU PF mudunhu revula wayo. Mune mwonyaya vaimbo vemupepeti webepanhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine mbatya dzechiuto. VaKudzai vakawanikwa vaine umbrella ine rudzi rwembatya dzemauto mumotokari mavo. VaKudzai vabhadhara zana remadhora semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye nyaya yavo ichadzoka mudare musi wa8 kurume. VaKudzai vange vachimirirwa navaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zvichakadai vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuita mhemberero dzokusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuzvarwa kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale muHarare muchiitiko chiri kupindwa nevemhuri nevakakokwa chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.